takamirira kuti musi wemugombera musi wamarch 13 ndipo pawanengava ndichita rusando rwekuonekatana navo kuchechi kuwaipindira kunonzi kufirst UFC Methodist Church yekustockbridge tiri kutangisa na11 o'clock dzemangwanani tichipedza na12 asi tinotanga neviewing iri private only kune mhuri neshamwari dziriko pamusana penyaya yecovid kubvira from 10 dzemangwanani to 11 o'clock asi musi wechishanu ndipo tinenge takavhura viewing kufindira home kwani kwachigara kwacho vakavhura mukana kuti vanhu vese vanokwanisa vanouya pakati pa12 dzemasikati kusvika na6 dzemanheru hapana nanorambidzwa chero vanhu vakapfikawa mamasiki avo vachito social distancing pamusana pecovid.
Ko, urongwa hwekuchengetedzwa kwavo vanoradzikwa riini?
Tiri kumirira kuti tione kuti mapepa ekuembasi anofamba sei nekuti mai mudzimai wavo vari kudisa kuti vamba waende kumusha saka kana mapepa afamba ekuembasi ndipo vachazoendesa kumusha basi urongwa ndewekuti vaende kumusha kuzimbabwe kunoradzikwa kuold mutare.
Vasiya mhuri yakakura zvakadi Dr. Reverend Mungwako Matanda?
Baba namai vanga vane vana 9 7 ndivo vana vari pakati pababa vangu namai vangu vamwe 2 vanga vakaadoptwa nababa vangu namai vangu saka vatatu vakashayika Vicky anga ari mukuru Sofia naRuimbo vakashayika saka kwasara 6 nevazukuru vakwana kuita makumi maviri nemana aibelieve tikasekerawo vazukuru vevana vari adopted kunofuta kune 10 varikusvika but 34-40 vazukuru vasara mumhuri yavo.
Mungataurawo nhoroondo here ya Reverend Mungwako Matanda kuti vakaberekwa kupi vakazoshanda kupi kusvika vazouya muno muamerica?
Vamba vakabarwa ndizvo kuti karenzi old amtali nawo ndiwo old mutari muna April 15-1940 vakabarwa ndiwe gangwari mwana mumba mavo mai vavo vakanga vagara makore makumi maviri nerimwe vasina mwana vachindonamatira kuti waite mwana saka musi wakwavo vakabara baba kunyakatsawe kwaigara kunzi kwenyakatsapa kumutadza vanhumo wese vakashamisika kuti aya ndiwo mapipi chaivo kuti Junior angati mai vavo Junior Mhengeni abara mwana after makore 21 saka zirawo rinechipiri kuti mapipi zvinobva kuti mura kwavo akava mapipi munakabva akauya munyika after makore 21 vakaenda chikoro kunyakatsapa nekomutasa vakaedza vakaenda kuseminari chikoro chechifundisi kuold mutare vakabvako vakaenda kuchikoro chazvakare chofundisi airport theological school kuharare ikoko vakaenda kuchikoro vakapedzisira vakazoshanda kubva kwana muziki kuold kuyotop kubva kubva kumutare kwarusape vakaenda kumabvuku from 1970 to 82 wari kwamabhuku vachibva vazopiwa promotion vakanzi ndamunda district superintendent wekumutare south vakazobvako futi vakaenda futi kumasvingo bhavawayo kuvaibata madunhu ese ekumutare nekumasvingo kubhavawayo chiredzi all the way kudzika kuenda kusouth africa vachibata areayo sasadunhu wenzvimbo yacho vakaziva kuenda kuamerica kuma90s vakapiwa nzvimbo yekufunda kunoku vakafunda vari muchikoro vakashanda kupennsylvania nekunew york vakapedzera vakubaltimore kwaakagarako vakaretaya muna2012 vachibva vazoya kuno kustockbridge georgia kuti vagare pachwa nemhuri yavo.